Da ist er dann Bruder.
Alright.
Und it's like chikuzo nyanya ndoadza kana ndirukumba chekuti ndikataura namama kavafunza kuti dzidzi wangu aripi havakwanisi kundiudza vanenge vachingondipindura rafu handikwanisi kutombokuudza ende handitombokuudze for life chatongobva kwadaro dzimwe nguva nombonditi dzidzi wako akafa udharadhara but pandombotaura nevamwe vangu vambori dzidzi wangu vanoti chimbobvunza mama wako kuti anonzi Baroni ndiani Baroni ndiye anoziva dzidzi wako chocho and then ndobva ndabvunza mama vati akuudza anonzi Baroni akuudza zita rekuti Baroni ndiye ndaakuudze kwaanowanikwa and then ndoundestand na so in nyaya inozonetsa ndeyekuti tenda kuzonzwira uku kwangu tsitsi like kuti vakabva vachindichengeta kubva kudhara so kusvika age yandave ndofanira kunge ndakuonawo zvekuite ndakuvaonawo ivo sekundiona kwavaindita so indotozoonawo vega kuti kuku wangu fonawo zvavaomera kuti varamba vachindichengeta ndofanira kuitawo zvimwe zvinhu zvekuti ndivabatsirewo mama anonge wangu uriko wakangorara anongoita zvekubhimabhima anonge wakangorara saka handitombotaure nawo nyaya dzikawanda like kutogara pasi navo ndotangotaura nawo since pavakabva vandombobvira ndataura nyaya dzimwe navo kana dzekuita sei hatitombotaure tesorati
hamusikuwirirana
ivo vanodotaura nini but ina handichadotaura navo
kuenda
kosi ndavabvunza kuti dzidzi wangu aripa havandiudza vanondipindura rafu
pamwe vachaka ukaramba uchitaura navo
ndoramba uchitaura navo kozi chandikutaura nacho munhu andirikutongoona kunge ari kutondipa maadvhaisi akanaka anotonditoti ndigare ndine pfungwa dzakanaka ikoko nemwana wavo musikana chete ndovanotondipa pfungwa dzakanaka ivo ukada vabvunza vanenge vachitotaura nyaya dziri opposite than zvandoda kuziva saka ndochitoona kuti hapana zvandi kuita ini handidaunepa ndatoconfused handikwanisi kutombosarudza chinhu chichangouya ndochandongoita anything changouya chichangouya right dzimwe nguva ndombodedziwa nemwana wagogo kutengesa hembe dzavo kana vabroka ndombomira and then kana ndikaona kuti zvanyanya kuomesesa ndoenda kunonzi kucomplex pane vanhu vanoita zvekukwesha madhoo like ndokwesha madhoo ndopuwa dhola ndodzokera kumba ndozvandoita handina zvimwe zvezvandoita tanizvozvo.